Nemusi wechipiri nengo dzeMDCT dzakaramba kunzwa bhiri iri dzichiti dzaida kumboongorora maamendments ainge auya negurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi nezuro. Vaziyambi ziyambi vakaramba kutura bhiri iri vachiti amai Priscilla misahairambwi mushonga avo vanewo maamendments ari kuda kuzeiwa vange vasiri mudare. Amai misahairambwi mushonga vange vasi mudare zvakare nhasi. Vanokokera nengo dzeMDCT muparamende vainocent Gonese vaudza Studio 7 kuti vafonerwa navaziyambi kuti vapana nenguva yekuzeya maamendments matsva kubva kumapato ese vozozeya bhiri iri pavanodzoka kuzororo.
Pane dzimwewo nhengo dzekumatii ese dziri kuda kuna kuongorora nekuona maamendments aripo. Saka pamusana paizvozvo tataurirana vakachindionesawo kuti nemamiriro azvakaita zvinenge zvakakosha kuti tizokurukura pamusoro pemaamendments iwaya patinodzoka tabva kuadjenimendi yatichange tichizoita zuva ranhasi.
Nyanzvi munyaya dzemutemo vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti hapachina nguva yekuti nhengo dzeparamende dzirambe dzichienda kuzororo dzisina kugadzirisa mutemo uyu nekuti nguva yesarudzo yave pedyo.
Tiri kumhanyidzana nenguva. Mutemo inoda kuti igadziswe ngaigadziswe paine nguva, kwete chete mutemo wezvenyaya dzekuvhota, asiwo mimwe mitemo inombunyikidza vanhu, inovhiringa kodzero dzevanhu, inofanira kubiswa kuti pave nechechetere panyaya dzezvesarudzo muZimbabwe. Zimbabwe igone kupinda musarudzo dzine runyararo dzisina mhirinjonga. Zvese izvi zvinoda kuti zviitwe nenguva, kwete kuti iko zvino tava kunzwa kuti dare reparamendi rambomira nyaya idzi kusvika mwedzi unouya. Nguva hapana.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vati nhengo dzeparamende hadzifaniri kumhanyira kuzororo nyaya iyi isina kugadziriswa.
Izvo vari kuita zvinoratidza kuti havasi serious about nyaya yemareforms and havasi serious about the impact of running an election whose results will be contested. Nyaya yeZimbabwe yedambudziko ratiaita inyaya yekuti maelections omuZimbabwe since 2000 have been contested and the leadership yakabuda maelections kubva muna 2000 haisi leadership iri kutaridza zvido zvevanhu.
Zvichakadai munyika maita mutauro zvichiteera kusvika munyika nezuro kweimwe ndege yakatengwa nehurumende kumalaysia pasi pekambani yeZimbabwe Airways. Dzimwe nhengo dzeparamende dzakumbira gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo kuti vatsanangurire nyika yese kuti zviri kufamba sei uye kuti muridzi wekambani iyi ndiani. Nhengo isina bato rainomirira asi vachimirira Norton Vatemba Muliswa vati vaGumbo vanofanirawo kutsanangura kuti ndivanani varidzi veZimbabwe Airways uye pamwe nekuti varidzi vekambani yeZimbabwe Aviation Leasing Company ndivanani, sezvo pane runyere kupe rwekuti kambani iyi yakanyoreswa kuSingapore.
Zimbabwe Airways structures must be, shareholders must be known who they are and the company.
Tinoda kuziva kuti varidzi vekambani yeZimbabwe Airways ndivanani. Tinodawo kuziva varidzi vekambani yairi kushanda nayo. Saka zvese izvi tinozvida mumashoko achataurwa naminista nekuti zvakakosha kuti tisarambe tichibvunza bvunza.
Vagumbo vati vachaita izvi uye vati manyepo okuti ZALC ikambani yekuSingapore vachiti ikambani yemuZimbabwe. Bato rinopikisa rePeople's Democratic Party rati pane zvakawanda zvisina kujenga panyaya iyi zvinoda kuongororwa. PDP inoti iyo nevamwe vayo vari muMDC Alliance vanoda kuti paungwe komisheni ichaongorora kuti chii chakaitika uye paramende iongorore kutengwa kwendege idzi. PDP inoda kuzivawo kuti kushandisa ndege idzi hakupinzi vanhu munjodzi here, sezvo Malaysian Airways yakatengesa ndege idzi mushure mokurega kudzishandisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.